This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya zirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 28, 2028. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikonzero chikuru ndechekutinzwa vakuru vendava havasi havana hanya nenyika dzavo, havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa yose delivery system nyika dzavo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri parufu rwevaive mutungamiri wenyika yeAngola vaJose Eduardo dos Santos avo vakashayikira vari kuSpain. ZANU-PF yopemberera kukunda musarudzo dzekugokwe kabuyuni uko veTriple C vachiti ZANU-PF yakakunda musarudzo idzi ichishandisa mhirizhonga.
Tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzorovana nevakomana, saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri. Saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvetsiva izvi havana kushamisika nazvo.
Mumwe mudzimai wechidiki oita zvodavado mutambo wetsiva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nhasi nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nevamwe vekunze parufu rwavaJose Eduardo dos Santos avo vakashayikira kuSpain musi wa8 Chikunguru. Vadosantos varadzikwa nhasi pazuva ravangadai vasvitsa makore makumi masere. Vamwe vatungamiri vange vari parufu apa vanosanganisira Vasiri Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelix Tshisekedi vekuDRC uye mutungamiri wenyika yePortugal vaMarcelo Rebelo de Sousa. Vadosantos vari pakati pevatungamiri venyika dzemuAfrica vakafira kunyika dzekumawirira nekumbabuda zuva vachirapwa sezvo zvipatara zvakawanda munyika dzavo nemuAfrica zvisina zvikwanisiro. Vamwe vatungamiri vekunze vakafira kune dzimwe nyika vanosanganisira vaRobert Mugabe vakafira kuSingapore, vaLevi Mwanawasa vekuZambia vakafira kuFrance, vaMichael Sata vekuZambia zvakare vakafira kuBritain, vaMel Zenawi vekuEthiopia vakafira kuBelgium, vaUmaru Musa Yaradua vekuNigeria vakafira kuSaudi Arabia. Ko, chii chinopa kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vanorapwa kunze kana vachinge varwara uye dzimwe nguva voguma vofira ikoko kunyika dzinenge dzakabudirira? Mugoziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera.
Chikonzero chikuru ndechekutinzwa vakuru vendava havana hanya nenyika dzavo, havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa yose delivery system nyika dzavo. Vanogondezvevarombo iwo vanogoenda kunorapiwa kunze kana varwara. Saka kana zvazonyaya kudzimba vanozopedzisira vafira kunze ikoko. Nyerezi munyika dzavo mune zvipatara asi hazvinyachirimo. Health care workers acho akavisoenda kare kuBritain kuSouth Africa and hapana zvikwanisiro zvekuti vangarapiwe. Havangagone kudada nemahospitari avo emunyika dzavo. Ndodambudziko ravanaro iroro.
Asika ivo vatungamiri ava vakanyorerana yainonzi Abuja Declaration yekuti mari yebudget zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviende kunyaya dzezveutano. Sei izvi zviri kuitika izvi?
Hapana political will. Muhana dzavo vakangosaingirana zvekunyeperana zviya zvoitika maradership zvemaAfrican leaders. Asi muhana mavo chaivo chaivo havazvikoshese zvokuti vaise 15% kuhealth. Nyango wakaisa 15% yacho inokutera nokubiwa nayo vanhu vanochiti vakonanga vachitunga miriyo nokugadzira chitatara zvedu. Saka corruption ndiyo problem. So dambudzikondere political will hapana.
Totarisawo idzo mari dzinenge dzichishandiswa dzatingati dzevanhu vanobhadhara mitero kana kuti mataxpayers pavanenge vachirapwa kunze uko, hazvitozosiye nyika yamuzvikwereti zvakawanda here?
Ini maonero angu ndeyekutoti izvo mari inoshandiswa nevakuru vedu ava vachienda kunorapiwa kunze kwenyika, bhajeti yacho kuda yakakura kudarika bhajeti dzenyika dzeministry of health dzenyika yedu seino Zimbabwe. Vanoshandisa more money yekuti dei vaiisa muhealthcare system yedu taiwana zvikwanisiro zvese zvakakwana. Saka taxpayers money iri kungopera ichirapisa vakuru, then imwe vachimora vachida vachiita zvimwe zviri paside zvisimburi zvokurapiwa. Tinozviona izvozvo kumamedical aid evazhinji yakaita sepremier service medical inogona yakabroka, asi vanhu vari kubvisa mari dzavo every time, asi tozviziva kuti dziri kudiwa nevakuru.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe. Komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaburitsa padande mutandi rayo reTwitter zvakabuda musarudzo dzekugokwe kabuini dzakaitwa neZuro. Vakakunda musarudzo idzi ndiva Spencer Chuma veZANUPF vainge vaine mavhoti zvurugumi nemazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 10,727. VaConstantine Muguti veBato Residents Coalition for Change vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana masere kana kuti 4,800. Asi VCC nevanorwira kodzero dzevanhu vari kugunununa kuti mhirizhonga yakaitika munzvimbo iyi ichinzi yaiitwa nevatsigiri vebato reZANUPF ndiyo yakakonzera kuti bato iri rikundwe musarudzo. Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vakarwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF ava nemusi wechina. Vamwe vatsigiri vebato iri nevatori venhau vakakuwadzwawo musi uyo. Asi Gibbs Dube weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Tine mufaro uye tinonzwa manyawi, tine kubvukirwa nomufaro semusangano weZANUPF nebasa rabatwa kugokwe, tichiti makorokoto kuna vaSpencer Chuma nokuhwina zvine musimba nemutindo hongu. Tinoziva kuti vanhu vanga vaine tarifiro yekuti vanopikisa vachahwina gokwe kabuyono, asi vaSpencer vatipa manyawi kumusangano weZANUPF. Tinonyanya kutenda veyouth league neveomens league andiko redu recommissariat nebasa guru ravabata iro ratipa manyawi, tichitarisirazve kuti zvavaita izvi zvinotitaridza kuti muna 2023 musangano weZANUPF hauvakwi mumapepa, hauna kugadzirwa pasocial media, wakavakwa panhoo dzavanhu. Naizvozvo ndokusaka tichikunda mutsarudzo.
Vari kupikisa vari kuti inyaya yeviolence kuti vanhu vezano vakarova vanhu veCCC.
Hatinzwi kushamisika nemashoko aya kunyanyanyanya achibva kune vane mapato anopikisa. Ko zvagara kandiwo magariro avo, ndo mugariro wamuchatanda iwoyo wokuti kana akunda, kana vachinge vakunda musarudzo vanopembera kwazvo, kana vachinge vadyiwa nebato reZANUPF vanotsvaga zvikonzero zvekuti tadyiwa nokuda kwechiti nechiti. Tinozviziva makore ose, ndokusaka kubva mugore remwaka wa 2000 kusvika pari zvino madecades maviri 5 sarudzo dzaitiwa, shanu hapana imwe chete yavakati vadyiwa zviri pajekerere. Tinozviona zvichiitika kuKenya nanavaodhinga. Iri iscript raaneta nokushandisiwa ende harichativhundusi, tinoriziva richingouya asi hazvitivhundusi.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo muteedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva.
Vanhu vekugokwe nekuti bhoterazi nemusindo, tich tichitari sabuti pakaitika mirichonga pakaitika nyaya more than 1000 vanhu vanga vachitinwa nemasabhuku kunzi vanofanira kuvhotera pakati pakaitika nyaya yekushandiswa kwehupfu nechibage kuda kutenga vanhu asi vanhu vakashinga
ko sei muri kuti muri kufarai makakundwa musarudzo
paelection haiwanzobudi vanhu isu tiri kufara nevhoti share yatakaita nekuti zvinoratidza kuti tikusimudza vhoti yedu kumaruwa makaona violence yakarambidzwa kukambena mukuru wedu vakarambidzwa kuti vapinde mugogwe zvese izvaita kuti vakunyikidze vanhu nekudzivirira vanhu nekutizira vanhu zanu yahwina neyatinoti muchirungu imagine of terror nekuti havana kuvhoterwa nevanhu nekuda kwavo saka kuona vanhu vasinga vachisapota shanduro tinozitenda zvikuru.
Saka maendesa here zvichemo zvenyizvi kune vezeki nevamwe vakaita seZimbabwe Human Rights Commission
ndokutotanga chirongwa chekuti gadzise nyaya yemareforms ndokuti ndo nyaya iri kuratidza kuti yaita dambudziko munyika kuti munofanaita mareforms zeki inofanira kumeka sure kuti the pre-electoral environment iri free iri fair kuti vanhu vese vagone kukampena vanhu vese vawane access to state media munoziva majournalist akarohwa achida kunokavha rani dzedu machifa tichidzirwa nemasabhuku kunzi vanhu vedu vanofanira kutinhwa kuti vavhotere zvanhu vanhu hazvitimo ndonde zvimwe zvinhu zvetavakugadzira patikuroncha document redu zvinonzi tri kuti titange kusenza nzira dzakasiyana kudimanda mareforms.
Uyo angari muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCCC vaOsalo Siziva vari parunare muHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaWilfred Chuma vanoti varohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF muHarare nhasi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro webato reZANU-PF muHarare vaGodwills Masimirembwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vaChuma avo vapinda muchipatara.
Ndaenda kumbare ndakapeka regalia yeCCC. Ndichakubatika zvingazvinda kumusha zvemwana wechikoro saka ndasvika paya paya ndapinda zvandaita ndikatobatisa zvinhu zvacho pabhazi saka ndinda pakati harigandindi kukambudzima zvangu pai mangada kunoona panda kutofamba kutokrosa pavbc paya paya pabva patopapfuura vakomana 2 vachangopfuura ndobva kuzatoya mota yainge katozara vanhu a more than 20 vanhu vabva vatondikomba ndokutanga kutonditi wayo kupeka rigalia yeCCC rekunoku munozviita imine varidzi hapataurwa zvakawanda vamwe tataura chekuti matripc ine vanhu munosiya matripc achitora nyika makaita sei vabva tatanga kuchiti hanje kofisi kwakofisi kwavo irandikuzinzetibhangu direkumbari ikoko saka ndopatanga ndirova nemambama vatorivisira pasi vakutoti hane matanda nematanda yatanga nematanda ane pamvura tini masuweji here angati anitenda nekudarika nekumbareko ndikagara pasi hakurova chaiko chaiko kuite kutamba.
Pane vakurwai vacho pane vamaziyawo here?
Sevanhu vandatanga kutora nhasi hapana vandaziva asi kuri kuzindinemezanemezanndeuinoinoino asi ndevanhu veZANU-PF.
Sei muri kuti ndeveZANU-PF?
Bhozi vamwe vacho vangatipeka matisheti nemaketi.
Imwe nhengo yebato reCCC vaWilfred Chuma vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies riri kuyambira kuti hondo pakati peUkraine neRussia ikaramba ichienderera mberi ichapa kuti vanhu vakawanda pasi rose vayaure nenzara. Red Cross inoti varombo kunyanya pasi rose vatotanga kusangana nematambudziko aunzwa nekudhura kwezvinhu. Ukraine ndiyo nyika yaitengesa chibage chakawanda pasi rose hondo isati yatanga.
Hondo iyi yapawo kuti mafuta ekufambisa dzimotokari adhure zvokonzerawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichitachamuramba muru. Sangano reInternational Red Cross rinotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 22 miriyoni vachadawo rubatsiro kana hondo iyi ikaenderera mberi muUkraine. Chikwata chinopfurikidza mwero muSomalia cheAl-Shabaab chatumira mashoko ekutyisidzira Kenya chichiti chichairwisa kana mauto ayo akaramba ari muSomalia. Chikwata ichi chayambira kuti chicharwisa maguta nemadhorobha emuKenya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Nhasi tine hurukuro nemurayiridzi wechikwata chenhabvu yevechidiki vari pasi pemakore gumi nemanomwe kana kuti under 17 cheGMRI Academy Private School uye aive mutambi wechikwata cheCaps United Mike Big Mike Temwanjira. Chikwata ichi chakakunda Dynamos 5-4 mapenalties makwikwi eAchford Gutu tournament akatambwa neZuro. Ndati nzwe hurukuro yataita na Temwanjira.
Izvo tinoenda pa gym school iri pa long chain. Pane right chain iripo before long chain. Unodzika nayo unonofika pa school. Ndopatino trainera ipapo. Saka program yedu inotanga tanga training like Tuesday at 10 o'clock. Tene hii makusini. Peza kumatuko. Saka always groups including totangira pa under 10. And then under 12, under 14. Under 16, under 18, and under 20. Saka ndio mamirira kwaita program yacho. Saka munhu wese anofungira kuti ane talent, ane mwana wake anotamba, ngauye timuone. And tikaona kuti you're good enough, togona kuva totokupa scholarship yako pachikoro. Odzidza pachikoro.
Saka mungati pari zvino pane vana vangani?
Parizino, last week, ndo patakatanga matrials edu ba. Chatanga kuzwa 22, chipeza mtuwa 26. Saka, so far, vana waka uya waka atenda, vano sita zekuma, zekuma 35. Bozi, wachiri kutanga, bozi, takaita pa maflyer, pa ma WhatsApp group. Saka, chiflyer cheta, chanya so kendelera. Saka, we are planning again kuita mangu matrials. I think, after 2 weeks time. Atinovinda kuti vana vanouya vakawanda. Sezvino kuchana kwatakaita tournamendi, vozi vamwe vacho vakatamba tournamendi yatakahwinya neZuru, vamwe vacho vanga vatori pamatrials. Saka haihope kuti vanouya neuwandu hwavo.
Saka kuti muzounganidze icho chikwata chakasimudza mukombe ichi zvakatora nguva yakareba sei?
Inini ndandine chikwata changu chandandinacho kudhara. Saka ndabva ndabatana namukoma Gilbert Mponda. Saka vanga vane vana vepachikoro vamwe vashoma. Saka zvinambotorera time. Nyaya yekuti inini futi ndainingi kana ndange vamwe vana vega vekuwarin park. Saka zvinambotorera time kuti kwanike ndada ndiga chikwata ichi.
Vanenge vabudirira vatamba zvinonwisa mvura vanozoenderera mberi sei? Muone wenyu ndeyekuti vaite sei? Pane zvikwata zvikuru here zvamuri kushanda nazvo apa?
Vanenge vakwanisa kutamba nemazvo chovakwanisa kuzatichi kuda emeri chovatsvagira kuti vakwanise kutengawo kunze kwenyika kwandikatamba kuya kunana Serbia, kunana Romania, ndikatamba kuTailand. Saka ndokwandiko kwatinewo mukana ikoko kwekuendesa 1 or 2 maplayers.
Tichitarisa iwo makwikwi ane Zuru aya, makafara here nezvipo zvine vana kana kuti hatingati matarenda achitarisa kuti imi makatambawo nhabvu kwenguva yakareba, remangwana reZimbabwe rakajeka here pane zvamakaona?
Matalents aripo. Like yesterday mutimu yedu yatakatamba ini ndakagozanyere yemaunder 17 katournament, but ndakaisa kamuka mukoma nakabidi kane 14 years kanogara kumbare uku, takatouya tichitari pamatrails. Ndiwo kakaita kuita young player of the tournament ikako. Ikako ndinotarisire kuti tikatapa zvinhu zvakakwana, I think in 2 years time chaivo anenge akutamba mukoma neiyi kana kuEurope chaivo.
Tiri kuona vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka, vamwe vari kungoita zvakadaro daro. Zvakakosha sei kuti vaite zvemitambo izvi zvamuri kuita? Sei zvakakosha?
ipapo doi mefuti nyaya ya tula uta kutichinje yuyo kwazi mkacharita wana watu yotora vatina hu tula uta kwanjengeta nyaya kutipasa ite manyaya madragi yuyo kwazi moment ya tula ina nao training patio training every game training awami wasa kwa nite kufunga zi mfuta hizi nekumwa kwazi nasinge wangu kwa focus on training wakapa kutraining wangu shika wane wane ito shika orara Senga ipapa indoto zikani kuneswa kumbogu, teke pandioti yasi hakuna kana training 2 days. Wanalite uya ujo ya kosu tofana hende training.
Asi imo Muharare ne mwenye mkao muchi ne mitambo ere ya kawanda ya kuti vano kwanisa kukwikwiza yowe chidika kana kutisunenge zichiri kunezi.
Ya, ndakatea na mitambo, ndakisa kujoi na upane mweno zile light league, inana jaina mojiga wa inema akati makawanda. Yeye ni mmoja ni mguu na katika kila mizuri wakati pa pressure kudhani kwenye aikuti mguu tu mengi really strong.
Murairidzi wechikwata chenhabvu cheGMRI Academy Private School Mike Temwanjira ari parunare Muharare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Vatereri ndini Tanonoka Wande, tinosangana zvakare manheru anhasi muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa zvamunofungavo. Pamusoro penyaya yesvondo rakapera yevakorinde vekutanga chapter 15 verse 29 inoti ko avo vanobhabhatidzwa vakafa vachazoita seiko kana vakafa vasingazomutswi. Ngatinzwei maonero apasta Mungu pamusoro penyaya iyi.
Kana kuchinzi ivhangeri yakaparidzirwa vanhu vakafa vakabhabhatidzwa, vanhu vakafa tisu vakatenda shoko raMwari, kwete hama zvitunha zvakafa, hakuna munhu ungakwanisa kubhabhatidzwa zvitunha zvakafa. Asi isu tisu tinonzi takafa pazvivi, kubhabhatidzwa kwatakaita kuya takafa pamwe chete naKristu. Saka kana shoko raMwari richitaura zvevanhu vakafa, rinotaura vanhu vose vakatenda kuna Jesu vakabhabhatidzwa kwavari ndo vanonzi vanhu vakafa. Zvitunha hazvikwanisi kuti zvichabetsereka nevanhu kusara kwekuti zvaitigwa nyasha naJesu Kristu. Saka ivhangeri shoko raMwari kana richitaura zvevanhu vakafa, rinotaura zvevanhu vakatendeuka kuna Jesu vakabhabhatidzwa ndo vanhu vanonzi vakafa pamwe chete naye. Saka zvose izvozvo kana ivhangeri shoko raMwari richitaura zvevanhu vakafa, rinoreva richitaura nevanhu vapenyu vose vakafa muna Kristu kwete zvezvitunha.
Ngati chinzwaivo pfungwa dzamufundisi Richard Moyo pamusoro penyaya iyi.
Inoo ndira kuwedzera nhau yakataurwa svondo yapera kubva kuna vakorinde yekutanga pachapter 15 pavhesi yomukati 29. Nhau iyi inhau yakanaka zvikuru. Paulo achiparidza pavakorinde wakanga achiparidza nhau yokumutswa kwevakafa muzita raJesu Kristu weNazareta. Paulo achitaura achiti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa, chero avo vose vakafa tiri dai vainyabhabhatidzwa, kubhabhatidzwa kwavo kungadai kusina maturo, kungadai kusinga na zvakunobatsira. Nokuti kana kusidai kusina kumutswa kwevakafa, chero vakafa vacho tiri dai vainyabhabhatidzwa, zvingadai zvisina kudero. Akanga asingarevi kuti vanhu kana vachinge vakafa vachava nokumwe kubhabhatidzwa. Munhu wese anobhabhatidzwa ari mupenyu. Asi yakanga iri nhauyo kuti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa, chero vakafa dai kwainzi vabhabhatidzwe, kunga kana kusina kumuka, kumuka kungadai kusina maturo. Chere ivo vakafa vacho kana kusina kumutswa vaigozobhabhatidzwe iko? Kuna kuti ivo vose vakafa muzita raJesu Kristu weNazareta, dai kanga kusina kumutswa kwevakafa vaigozobhabhatidzwe iko? Vaizogamuchira chiiko pana naJesu Kristu weNazareta? Kududzira kuti Paulo achiparidza nokudzidzisa vanhu pamusoro pekumuka kwevakafa, kumutswa kwevakafa kuriko, haasaireva kuti vanhu vakafa kudero vanobhabhatidzwa. Munhu anobhabhatidzwa nemuviri wenyama seza njiri kwa seza uri hizo uzo. Asa achizo, asinga atorwa paspezuma, asa zumbiria zwara kiri kumuza, asa tuza Jesu Kristu waka motwa. Nukuti Paulo iya chitaura chiti, na ikawa kusina kuzisi zukudero, kane su kupariza kwenu, mutalisi Nazareta, kunga dae kusina maturo, na ikawa kusina kumuza kwa wakafa. Tinga dae chile warive nema, sa hitu anane zedu, tindu jia zuku jia zedu, kawa zuku nwa zedu. Asa nukuti Jesu Kristu uyu, wakafa akamuka, nezwareta tuwanu, mwosu wakamona, akazira tinda kwanu, wakasiana siana. Saka nasunu kupariza kwenu, karachiti kuno kumuso kwa kafa. Vanu wose vacha mutwa, numutuo wakamutwa na Yesu Kristu. Tuzo ati Yesu kachedu vanu, tinofanu muviri wevu, ni muviri wa Adamu, asishi mutwa ni muviri wa Yesu Kristu. Sikumuka kaka itapasungano ya mwari. Kuro kutu shokwa Jehova mwari, rinoti zivisa kuti, wose wakafira muna Kristu, wose wakafira muna Yesu, wose wakafira mkutenda, panguwa ya kumutwa, wacha mutwa, wose wakafa, wababatizwa mshukura Jehova mwari, panguwa ya kumutwa, wacha mutwa. Saka ni mashoko ya kondi okungotenda na kurumbiza mwari, isho ulingatiza kanaka ni mfunzo uyoyo, chinoza wati nukuda kwa Yesu Nazareta, anotigonyeza.
Vatereri, tumirai mifunzo yenyu, kana zamuno lako gwana nevamwe vatereri vezo chitendero pa WhatsApp number zinochi +1 301 919 8140. Dini tanono kawande ndichiti ngati sangane zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezve chitendero.
Tinotenda tanono kawande uye tinodawo kwakutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemukambo mutambi wetsiwa yevanhukadzi aita mukurumbira kuda kwashe chiwandire aregedza basa rake rekuruka vanhu musoro nekuti tsiva yamupa upenyu hutsva. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Chiwandire uyo ane bhande reWorld Boxing Council WBC anotipa asvika netsiva hapachaita kuti aonekwe akamira munzira kuchiedzera kutsvaga vanhu vekuruka musoro.
Ndine level randave ndavo world champion saka zvichaita kuti ndimire mustreet ndichiita touting yedu ndichisungone mapurisa saka zvichaita se world champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mugym ndichitawo basa rangu.
Anoti tsiva yamupa upenyu hutsva washandura zvikuru magariro ake.
Ndinele furandave, ndavo world champion, saka zvichaita kuti ndimire mustreet, ndichiita touting yedu ndichisungone mapurisa, saka zvichaita se world champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mugym ndichitawo basa rangu.
Pari zvino, Chiwandire atamba mitambo misere, ndokunda mumitambo mishanu, mina yacho achipunzira vamwe vatambi pasi. Asimbiri yakanyanya yakauya apo akatora bhande reWBC reuremu weSuper Bantamweight arova Catherine Piri wekuZambia uyo ane zita rakasimba pasi rese. Izvi zvakamupa mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakamutenda nemari inoita iyo zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica.
Mari ndakapiwa nemukuru wenyika ndakashandisa kuvaka pamba pamai vangu zvinova pakuuye murikawo pakutarisikawo.
Anoti mumhuri make havasi kushamisika nezvaari kuita mutsiva nekuti kurova siani mangoromera kwakatanga kare kare achiri mudiki.
Tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzohurovana nevakomana saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutowo zvitsiva izvi havana kushamisika nazvo nekuti vakanga vachiziva kuti zvinhu zviri mandiri.
Maneja wake Clyde Musonda uyo anove zvekare murairidzi wake anoti Chiwandire ane matambiro akasiyana nevazhinji ayo anofunga kuti achamusvitsa kure.
Kana goi, ane speed plus anokanda ma good punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa kumberi bosi ane speed yakanyanyisa.
Chiwandire uyo ane vana vaviri ari kukurudzira vanhukadzi kunyanya avo vanochengeta vana vari vega kuti vasaore mwoyo kana zvinhu zvaramba asi kuti vaedze zvimwe. Pari zvino Chiwandire arugadzirira kudzivirira bande rake re WBC Nazulina Munoz weku Mexico. Bande ranaro ndere Silva uyezve rechipiri muremu we WBC asi chinangwa chake kutora regoride iro rinaye Milatsi Makado weku Mexico zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusaya mina Gibbs Dube.